Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 23 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi maprize anonga akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.
Dhora remuZimbabwe roshaya simba zvinotyisa zvapakuti nyaya yekuti vakawanda vave mamillionaire emari isina basa idzoke.
Vakasaita izvo takavimbisana navo kuti ndobasa rematare edzimhosva. Tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare. Kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare.
Mapurisa nekanzuru yeHarare okurudzirwa kubvisa vemushikashika vari muna Sam Nioma kana kuti voendeswa kumatare. America yaburitsa vashandi vepamuzinda wayo muSudan umo mune hondo inotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika ratanga kushaya simba zvinotyisa zvapakuti kana munhu aine madhora ekuAmerica chiuru chimwe chete ave nemari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora emuZimbabwe. Pamusika weRBZ nemusi wechipiri, dhora rimwe chete rekuAmerica range richitengeswa kana kutengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete chemunyika kana kuti 1:1,000. Pamusika wemukoto, dhora rekuAmerica range richitengwa nemari inodarika chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1:1,800. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mirror kuti kudzikamisa dhora iri vachaparura imwe mari yemadande mutande kana kuti inoshandiswa padande mutande ichitsigirwa negoridhe remunyika kana kuti digital currency. Vatizve vanofunga kuti mari ichabva mukutengeswa kwefodya ichadzikamisa mutengo wedhora remunyika richibva rawana simba. Asi kuti izvi zvingashande here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Dambudziko rine vanhu izvozvi ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii nekuti haisiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uko kumaketi kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvataura izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransaction ari munyika ama US dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwepamhanda yepamusoro hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins avakaunza ichiti achadzikisa mutengo achadzikamisa rate ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency nekuti komina yacho ndo imwe chete asi vakuunza currency number 3 kunonzi digital currency. Inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari kuchimani mani yedaunotenga chingwa unoshandisa sei. Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekupererwa harishandi. That's in short.
Asika vari kuti imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatarisa nyaya dzedigital currency takuya kunyaya dzema Bitcoin and all those things which we are still grappling with. Chii imhukai una ese chichikutambudzika nazvo tosa mhuri yeZimbabwe kwete inini. Asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here. Nekuti when ukaita police unongera kuti vanhu vakomuke kuya kudirection yavari kuda kuti vaende vechibehavha nenzira dzavari kuti vaite sekuti ukaisa gold kuti musatenga mari maus kana mapuwa masimudhora chitengai goridhe vanhu ivafanira kukomuka kutenga goridhe variga kutenga maus saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin saka zvinoshanda sei padigital currency chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndo unoonesa vanhu mucommunity yezimbabwe and haisi yakashanda inoshanda kumaketi inonge iri ine financial depth nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magetsi kusina indaneti kusina zvese izvozvo how do we use that
ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kushamisa here tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yanga yakadhairektwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans yaipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipapa homwe kuma maministry yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukana saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutema unotenga foreign currency rate yotiza iri chamuramba munhu saka kwandiri havisi kundishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi mapraise anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo
nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vanoti mapurisa kusvika pari zvino haasati aita zvaakavimbisa kuti vachabvisa chiteshi chemabhazi chisiri pamutemo chiri muna Sam Nujoma Street kumaAvenues pedyo neguta reHarare. Vasaurombe vati kana mapurisa akasatora matanho achirega vanhu vemushikashika ava vachiita madiro aGeorgina, vachaendesa mapurisa aya kumatare edzimhosva. Mukuru wemapurisa muHarare, Senior Assistant Commissioner Isaac Tayengwa, vakanyora tsamba kuZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti mapurisa achabvisa vanhu ava achishanda nekanzuru yeHarare vosunga vari kutyora mutemo. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kushanda nemapurisa kubvisa vanhu ava. Vati basa rekubvisa vanhu vanenge vachiita zviri pamutemo ndere mapurisa ekanzuru yavo, asi vakaona kuti panogona kuita mirizhonga vanodaidza mapurisa ezvetarap. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata gweta vasaurombe.
Hapana any designated bus stop riripo, hapana kana pekuti motokari dzimire mukatotarisa. No stop zone nekuti hapamiriki mugwagwa, uye mukatarisa nzvimbo iyoyo izere mabhizinisi, izere dzimba dzekuti vanhu vagare. Haisi nzvimbo yekuti pangaita ipo bus stop. Saka dambudziko raitika nderekuti vemishikashika vemabhazi vemakombi vanonga vachitora nzira yebhindura highway vachinja mugwagwa uyu kuita iwo bus stop.
Pane zvinhuwo here zvimwe zvinotarisirwa kuti zvinge zviripo panenge pachikwirirwa mabhazi kana kuti pachiteshi chemabhazi?
Hapana zvimbuzi, hapana panomirika, saka vari kumira mumugwagwa vachitora vanhu saka pakuita kunga pamusika zviri kubloka izvo flow of traffic zvichiitira vari mumahofisi nevari mudzimba dzavo ruzha saka izvi zvakonzeresa zvikuru kwazvo and it has affected the businesses around.
Asi makambosuma mapurisa here nezvedambudziko iri?
Mapurisa takambovanyorera nevekanzuro kava kaviri tichivanyorera akakatazovanyorera rwendo runo kava kachitatu tichivataurira kuti kliyai saka panzvimbo apa pakambokliwa vemabhazi vakamboenda kune marank madesignated ranks ari kuanta kurura mabhazi ane nzvimbo dzakafanira kune migwagwa kune matoilets kusinga disturb flow of traffic.
Muri kuda kuti mapurisa aite sei chaizvo?
Tiri kuti kumapurisa aiwaka basa renyu imi semapurisa ndere kuinforce mutemo. Pari kuitika tsaona dzakawandisa chaizvo pamugwagwa uyu.
Ko mapurisa akasaita zvamuri kukurudzira munenge motora matano api?
Vakasaita izvi takavimbisana navo kuti ndobasa rematare dzinosva tichanga tichivatora kuvaendesa kumatare kutichanga tichizokumbira matare kuti vachiudzwa nematare kuti vaite zvavanofanira kuita according kubumbiro remutemo.
Rimwe gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo Saurombe vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nezuro mauto emunyika mavo ane unyanzvi hwepamusoro-soro kana kuti Special Operations Forces vakakwanisa kuburitsa muSudan vashandi vemuzinda weAmerica vanosvika makumi manomwe. MuSudan mune hondo inotyisa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. VaBiden vati nyika yavo yakabatsirwa nenyika dzinoti Djibouti, Ethiopia neSaudi Arabia. Vanhu vanodarika mazana mana vafa muhondo yakatanga nemusi wa15 kubvumbi iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe vaFredrick Shava kuti tinzwe kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zviri muSudan. MaTV ari kurwisana ari kuramba kurudziro yekuti ambokanda zvombo pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti hapana kumira zvakanaka kuSudan. Pane patanga tichimbofundidzira kuti zvimwe pachaita kutaurirana poita kuwirirana kuti hondo iyoyi imire, nekuti mukarangarira muchaona kuti pane pavakamboti taakuita kumiswa kwehondo iya inonzi ceasefire. Saka izvi mukaona kune dzimwe nyika vototi taakubudisa henhu yedu, zvoreva kuti mamiriro akaita muSudan haana kumira zvakanaka mamiriro ehondo. Ende hondo haina kunaka, hondo inounza rufu. Mukatarira muchatoona kuti kune vazhinji vakatofa nekuda kwekurwisana kuripo pakati pemarapid forces iwawa nemauto ehurumende yekuSudan. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Vamwe vanotarisira ivonana, vamwe vanotarisirawo iko kunana America nana France ava kuti vange vachibatsira vasangokurumidze ngoti tangoburitsa vanhu vedu chete. Ana America vanofanira kupindira here hondo dzakadai kuti vanhu vasauraiwe zvingazopedzisira zvaitika sezvatakamboona zvichitika kuRwanda zviya?
America mukatarira kupindira kwayo inenge ichipindira ichinzi iyo inyika ine masimba pachitenderere, inonzi iyo nevamwe America ndii global leader. Saka iri nyika ine masimba kudaro inotarisirwawo kuti ishandise yatingati influence yayo pakuti pasaita kudeuka kweropa. Izvozvo ndo zvinenge zvichitarisirwa kana takatarisana neiya yatingati global village. Asi pane vamwewo vanotiwo nyika ngadzigadzirise matambudziko adzo mukati nemidhani yacho kureva kuti nyika ingava iyo chidhani inofanira kugadziriswa zvinhu zvayo achika mukatarira kudaro muchaona kuti kana vamwe votopindira kana kuti kana patoita hondo sezvaitika kuchidhani zvoreva kuti imo muchidhani vakundikana kuwirirana saka zvodavo vamwe vangava vari kunze kuti vauye vazoyanamisa kana kuti vazobetsera pakupomodza matambudziko anenge ari munyika iyoyo.
Ko African Union haikwanisi here kugadzirisa matambudziko akadai?
Mukatarira vazulu matambudziko akadai awa hongu African Union dei kuri kuti yakavumbwa zvinoipa simba rokuti igadzirise matambudziko zvinoyai kuona kuzvigadzirisa asi mukatarira ndiona kuti mavumbirwo eAfrican Union vanonyanya kuda kungotaurirana vachiremekedzana sehurumende dzinenge dzichitonga nezvinhu zvakadarodaro sakapo pamezi asi mukamboenda kumatunhu akaita sana ECOWAS kuECOWAS kunenge kuri nani pane nyaya dzavakambopindira vakatopisa dzimwe hurumende dzanga dzapinda kuda nezvechisimba zvemauto kana kuti makuu asi muAfrican Union izvozvo hazvina kunyanya kukurumbira.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaratidzira muTel Aviv, Israel, zvichitsutsumwa nedanho rehurumende rekuda kuvandudza mutemo kuti ideredze masimba ane matare emunyika iyi. Russia yaburitsa mashoko ekuti iri kuda vainoti varume chaivo kuti vaende kuhondo kunorwa kuUkraine, nyika yairi kuedza kupamba. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti haro harione Russia ichikwanisa kuunganidza mauto anosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000 yairi kuda. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwana.
Zita rangu ndonzi Mike Temwaje. I played for Cape United. I'm a Cape United player. And then I went to Serbia. After Serbia, I played in Romania for 8 years. Then after I played in Thailand for 2 to 3 years.
Na akademi yangu ndonzi Jimmy. Ili associated na Sir Gilbert Mponda. We are here to develop my young talents. Wane talents. Mpabiriki wane talents. Can feel free to have a dream about TV. For me, two years ago, I was going to be a member of my dream. You can have South. Funny, I got me at the end of my book. What I did for myself is a cocoa. It's a ribbon on the door organizers. I have now all age groups very free. One would try to have all my details in Serani Face.
Uri kutarisa mazera api chaizvo apa?
Tiri kutangira pa under 13. kusvika under 21 vana vatakatarisira iravo.
Tichitarisa nyaya yemitambo yamunenge muchitamba, pane ligi iripo here yamuri kutamba muri nevadika?
So far hatisati tajoina ligi, but pane ligi yataida kujoina maakademi. So far tiri about 6-7 maakademi, ya Dikto Mchoto neya FM Mazarura neya Costa Nama ine isime yangu. Saka tichiri kuorganiza kuti tijoine tiite ligi irite yakadaro, tikwanise kuti tikwanise kuti vabika vakwanisewo kusvikawo patakasvika, bhikozi vakomana vatataurawo vakomana vakambotamba kuiro. Saka vanoziva zvinoda kuti zvidhevelope maakademi, andosaka takada kujoina ligi iyoyo ndoyatikuda kufoma.
Ko vana Capes nana Dynamos havana here? Kudhara kati aimboona kuchitambwa bhora vari maCurtain Raisers vechidiki, ava zviri kufamba sei?
Nyaya iyoyo tinese, because tikuto ndakatoshandisawo nejunior police yakatobva yatova. Zvinhu zvataitombotaurawo nevamwe vakuru vemutambo wemafoma players kuti zvanga zvakanaka kuti isusu vanoona izvinhu zvakufamba maacademy edu, dai kuri kuzvatakataurirana nevakuru ava towirirana, tokwanisa kuti isusu semafoma players eCapes United tokwanisa kutsvaga maplayers tiita kumarural area tichivapa maplayers muona kuti timu ienderere mberi. But takangoona kuti sevanhu vacho vasina ushungu nezvinhu zvacho, saka takabva tangosiya kuti vatatangungucha se kuzviitira zvinhu zvedu te.
Saka pane vamuri kurayiridza iko zvino izvi, pane vamwe vamukadome nemazita here vamuri kuona vaine ramangwana rakanaka?
Ndingataura hangu handingakwanisa kutaura, because vanhu vacho munoziva kuti vafana vasati vatamba bhora ka, saka ukataura manje kuti muningi anokwanisa kutodaa zvinovakanganisa mumatambiro manje, anobva afunga kuti akutamba sereki. Asi mutimu mangu inini ndine about 5 or 6 players vandi kutarisa kuti remangwana vachaveringwawo munewspaper vachatamba uku ndokusiza takaita.
Zviri nyore here kuwana mari yekuti murambe muchikwanisa kudzidzisa vechidika?
Mari chaiyo senge vechidika ikakuudzai kuti sife tiripo hapambona zvinhu zvakawanda pane vadika. Chavanotoda ka equipment mabibza ekuchenesa nemakombi anditika nekungovapa like paunotamba game paipai movapa mari yechikafu, mungovatengera mazoi nechingwa, because haungatarisire kuti vana vechipika vovabhadhara vovapa masalari, havamboda mari yakawanda. Saka ndiri kushamisira kuti matimu akaita sana Capes nana Dynamos vando kujunior police yakaparara sei, because hapana chinhu chandoti chinotodhaka itransport kuva nebhazi rekunguvatakura kana kombi ndochinotodhura, but zvimwe izvi hatisii kuti pane chinonetsa.
Saka vanenge vachida kujoina akademi yenyu vanoita sei chaizvo, vangakubatei sei?
Vanoda kujoina akademi yangu vanokwanisa kundibata panhamba dzangu handi 0781509369. Pa-13 years, pataura pa-13 years, ndaitaura vanoda kuenda kusouth choi south yer asi kutraining below 10 years tichotanga ipapo tichienda mberi.
Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Kwaziwai vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tine umwe mutereri vazvishezha kusouth africa uko vanoda kuwedzera pamashoko akataurwa zvandirapera namufundisi David Simango pamusoro pevarume vanowana vamwe varume nevakadzi vanochata nevamwe vakadzi. Taurai henyu maonero enyu vazvishezha.
Zvakanaka iva Hwande, nyaya iri pano yakakosha kuti yaitaurwa navasimango yandekuti nyaya ema azvina kukodzera kuti munhu varume vachati nevarume. Ndizvo zvinotaura shoko raMwari Bhaibheri. Ndizvo zvatinoziva zvakaita kuti Sodhoma neGomora zviparadzwe. Saka chiri kukonzera zvimwe zvinhu zvakadai kuti zvinyanyoitika nenyaya yekuti vemachechi vari kuzvikonzera. Nokuti mukatarisa nhasi, kana pakaita murume ada kuchata nemurume, machechi ariko chaizvo. Unotopiwa vamwe mafundisi vanoi vachiita vachikuchatisai varume nevarume, vakadzi nevakadzi. Saka tiri kuona kuti machechi chaio chaio nawo atorasika, aakutedzera nyaya yemarights. Nekuti marights evanhu kave vari kutaura izvi zvekuti aiwa ngatichateitire varume. Saka ipapo apo ndo panotangira kushata. Nhau yemaequal rights iyi, marights akanaka, pane akanaka pane asingadiwi. Mukatarisa vanomirira varume vanoda kuchata nevarume vaya vanenge vachiti aiwa marights edu. Saka marights akashatira pazvinhu izvi zvekuti akapesana nezvinodiwa naMwari ashata. Tinoziva mazuva ano kune maequal rights, kuti varume vakaenzana nevakadzi, ndizvo vanenge vachitaura. Asi Bhaibheri ichitaura Mwari achisika akati no, murume ndiye baba, mudzimai ari pasi pemurume. Asi nenyaya yemarights iyi, tarisai muone kuti vanhu vakuenzana. Saka ndo pashatira zvinhu vahwande.
Pane chakaipa here pakusimudzira kodzero dzevanhu kana kuchengetedza kodzero dzevanhu? Tingasarudza here kuti kodzero dzavanhu idzi ndo dzatinoda, kodzero dzavanhu avo ndo dzatisingadi? Zvinofamba sei kana tiri vanhu vechitendero?
Hapana chakaipa kutedzera kodzero dzevanhu. Nokuti kana muBhaibheri mukatarisa, Mwari anga asingadi vanhu vaitobata vamwe vanhu noutsinya vakaita sevakadzi kana nherera. Asi zvinofamba sokudai, kodzero dzatinotedzera isusu tinofanira kuteerera Mwari kunda vanhu. Ndo zvinotaura Bhaibheri, kuteerera Mwari kukunda vanhu. Saka kana kodzero dzevanhu dzakuya zvino dzichitipesanisa nezvinodiwa naMwari, dzakadaro idzi hatifaniri kudziteerera. Asi tinoteerera dzinoenderana nezvinotaurwa neshoko raMwari Bhaibheri, dzikati kudzai chirikadzi. Vanhu kana vanhu vekodzero vakati ngazviitwe sokudaro, nesu tinofanira kudaro. Asi tikaona zvino kana Bhaibheri ichiti kudza mubereki wako, asi kodzero dzevanhu dzichiti aiwa mubereki haana basa, ipapo panenge pashata.
Saka sokuona kwenyu, nyaya iyi yobatwa sei? Vanhu vakadai vodzingwa here mumakereke kana kuti vakabatirwa nezvira ipi? Maonero enyu ndapi panyaya iyi? Toita sei?
Pana 1 Vakorinde 6 kubva pavhesi 9 inotaura kuti vanhu vakadaro vaya havagari nhaka yeumambo hwaMwari. Saka mubvunzo kuti saka zvoitwa sei, toita sei, hatingadzinge vanhu vakadaro? Asi 1 Vakorinde 6 verse 11 inobva yati vamwe vanhu vanzi vamwenyuti zvamakanga makaitawo pakati pedu pavakristu apa, asi vakaitwa vatsvene neshoko raKristu. Saka vanhu vakadaro vanoda kudzidziswa mitemo yaMwari. Ndo zvinoita kuti vachinje vavewo vatsvene, vagofanana nevamwe vanhu, vakakwanisa kugara munhaka yeumambo hwaMwari. Wodzerawo zvakare ndichiti shoko raMwari rinobva rati zvakare pana Vakorose 3 verse 7. Nisekuti kutangira pavhesi 1 pacho, asi pavhesi 7 panoti vamwe venyu maimbofambawo muzvinhu izvozvo chaizvo, vamwe vaine maimboitawo saizvozvo. Asi makazo pavakachigamuchira Kristu vakachinja maitiro, vakatanga zvino kuchitevedza mitemo yaMwari. Saka vanhu vakadaro chinongodiwa pavari ndechekuti vadzidziswe mirayiro yaMwari vofamba vachitevedzera iyoyo.
Saka mashoko enyu ekupedzisira panyaya iyi anotii?
Ndopedzisa ndichiti kana tasangana nevanhu vakadaro hatifaniri hedu kuti tivavenge, asi ngati vadzidzisei nemutsa nounyoro tisingavatuki. Tikadaro naivo vachasvika pakuonawo chokwadi chinodiwa naMwari wedu, zvimwe navo mangwana vachatendawo.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru mashoko abva kumuteereri wedu vazvishezha vari kuSouth Africa. Kana muine mibvunzo kana mamwe maonero enyu panyaya dzepachirongwa chenyu ichi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu ichi.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vateereri, tokupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Dynamos yarohwaiyo 3-2 neBulawayo Chiefs. Chicken In 0 Cape United 0 Shisham 1 Simba Bora 1. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana zvakare mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMabasa 2023 muKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bakakhethisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathumela njengebanga.
Abakubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground.
Ibandla lezanu-PF lisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga ngamahlwabomvu indoda ebulele wesifazana kobulawayo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa eZimbabwe lonyaka. Unkosazana Ellen Shiriya Denga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi luqhubeka kahle uhlelo lu-consensus candidate selection process.
Uhlelo lethu luhamba kuhle sibili. Khathesi sesiqedisa uhlelo elevetting. Njengoba sazi ukuthi kuvike ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo befila le-form eye-voting. So khathesi yiluhlelo esinazo ukuthiqedisisa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo. Sibavota sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho le esihlele njengebandla. So okuzakwenzakalayo ukuthi kwinsukwane ezilandelayo sabe sesibakwazi ukuthi ngobani abavetiweyo bafunelele sizakuya kwelihlelo olulandelayo olwama-Citizen Caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu. Siyakhumbula ukuthi kwakulabantu abayi-30,000 ababedinga ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-voting lwenziwa yi-committee ye-voting. Abantu aba-independent kuhlelo lwelo. So yibabazasiqayiqayise ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo ye kuthiwa-ke kulezinye indawo lapho kungatholakali khona abantu. Kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Ade kusenzakala ukuthi kulelanga asalihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye behluleka ukuhamba ezigabeni zonalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zikhatshana kungumango and njalo le-communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje baphospona abanye balande bayenze kwinsukana ezintathu kumbe ezine ezidlulileyo. So akula ndawo okungathi asisele abantu konke indawo bafinyelele nalapho esehluleka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele baveta abantu. Njengoba libona for example iCarida bavetile kuthanye ngoba umbiko awuphuzile ukufika. So konke kuhamba ngemfanelo. Amabizo asekhona e-voting committee bazeka bakakhethisisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangathumela njengebandla.
Unkosazana Ellen Shiriya Denga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-ZANU-PF bathi sebengena kuZulu ngamandla ukwenzela ukuba bathole amavoti amaningi kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leli.
Sibona thina kuma-elections laza sikubuya ngibe sizimisele simelele i-opposition uma ingabi ikhona. Ngisho ukuthi uma ingabi khona asiyiboni ku-ground. Okuzobana thina njengebandla lezanu-PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote, sibisele umongameli welizwe, sibisele ama-MPs ethu, sibisele njalo singenise njalo ama-councillors ethu angabe khona futhi njalo amasha.
Ye, kodwa siyabona ukuthi loma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhononayo bathi khonoku-ke okwenziweyo ama primaries wana ezwa ngokuhle njengoba umunye sethu sokuthi hayi mana wena akumela ngongene yacine la isithi hayi lami sengimile konoko ke akusuze kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubanza lezamtf abangabe labo kade bekhanele kwabo abakhawulelayo kodwa thina kubanza lezamtf namakhandidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezizathu zokuthi ubone ihlela okubonishelwe ngakho kwaba yindlela zokuthi omunye wavuma wazibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona ngabe kade kukhanele layo ngezinye indlela labanye labo kade bekhanele ngezinye indlela kodwa kubanza lezamtf thina sikukhaneleyo ukuthi hayi osemvunyelene kosemvunyelene abantu sebebambeni ibandla selibambeni njengebandla akulokunye abantu abakuswelayo langokungaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso likhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MPs sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo zene zabo izizathu kodwa ezinyeke zisebenze ezisebenzayo yizona ezenzaukuthi khona ahlebengama-candidate yibobo labo abakhona
ye kodwa lizalinqoba njani abantu phela bathi abasuthiseki ngokunye okwenzekala ezimbabwe kule zinto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitshola kancane ngakho badla iingqiqo zomlomo ungathini ngakhona
ukunqoba sizanqoba bethi vele sinqobe isikhathi sonke yabona into ekhulu ngabantu ayiqalisi namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusha wonke umuntu uyakhuluma akufunayo aqambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingakhala ngendlala oqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime indlala kwesi sikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kulendlela khona uhulumende akulamuntu oseke wafa ezimbabwe bulawo indlala
umnumzana Maleki Nkomo ukubandla le-ZANU PF sixoxe laye esinye insiza esabelweni seMatabeleland South. Kulowesifazana ogwazwe yindoda esidingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa athi umnumzana Pascal Dube ugwaze u-Akholini Sadziwa kaninginengi emzimbeni wamganda ngelitshe wabaleka. Isikhulumeli samapholisa kobulawa uChief Inspector Abednego Ncube ukhuluma ngodaba lolu.
Amapholisa kobulawayo sidinga usizo kuZulu ongasiphathisa ukuthi sithole uPascal Dube oleminyaka engamachumi amane nantathu obehlala ku-number 31 Greystock Road eMorningside. Simdinga ngecala lokubulala owesifazana Akhwelini Sadziwa obeleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside. Ukhanya emgwazile kanenginengi emzimbeni wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakali ukuthi kuba yini. Abantu abangaba lolwazi ukuthi uPascal Duvelo engabe engaphi lingazi samapholisa aseduzane lani. Kanti ke siyaxwayisa uZulu ukuthi singathathi umthetho sifake ezandleni, siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini. Alubani singazwisisani kumbe sekulamaphutha avelileyo, asizameni ukuthola abantu abaseduzane. Silabadala besigaba, silezinkonzo, silamapholisa e-Community Relations and Liaison Office le-Victim Friendly Unit, silama non-governmental organizations. Banengi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulile udaba luyaba lusihlupha.
Lo ngu-Chief Inspector Abednego Ncube ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho lakwele Melika selihlenge abadabuka kulelo lizwe ababalekela impi yomvukela kule Sudan. Kubikwa ukuba abahlengwe kulelo lizwe ngabasebenza esigodlweni seMelika kule Sudan labanye. Wokhokela ibutho lakwele Sudan uGeneral Abdel Fattah Burhan wethule umbiko izolo othi uzancedisa abadabuka kwele Melika eBritane, France labanye amazwe ukuba behlenge izizalwane zawo elizweni leli. Elerussia selidinga abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 abangangena kubuto bekulwa empini yelizwe leli lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sowisikati sezamasiko.
Angelo kokobe tunamasiwa
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngesiphala senkosi lenduna uDakamela. Siluqale leviki ephelileyo udaba lolu, siyaqhubeka njalo namhlanje xoxa ngesiphala senkosi. Ake sizwe okunye okuningi ngesiphala senkosi.
Kalothi sigaba sonke sithi cwi endaweni yewansilime sivune and the proceeds sezigcine. Then into leyi ibingathi ayikho effective. Abakuthakazelelayo yilaba abapart of it, yilaba abaqhubeka becontributa despite the circumstances ezingabe zikhona. So silabo abantu who are contributing immensely, abanye bathi bekhiphe times two, abanye bathi bekhiphele i-3 years. But we have the other half of the people, abanye vele abangafisiyo ukubona into iphumelela, kumbe abanye vele abale mindset angazi ukuthi ngiyafaka ngithini. Who don't want to contribute. Abafuna ukwamukela kuphela. So angeke ngithi abantu bonke bayakuthakazelela, but iningi labo bayakuthakazelela, kodwa not wonke umuntu uyakuthakazelela. Ekusebenzeni ke khona, into leyi I can't say I'm serious. But ngokubona kwami, the reason why I'm still on it, the reason why I want to drop it now, it's because we've managed to build into yaphela through isiphala senkosi. Without ama extensional contribution, we have managed to build that. Through isiphala senkosi, we have managed to raise isibaya senkosi. Through isiphala senkosi, we have managed to get a 6.5 ton charge. Through isiphala senkosi, we have managed to buy imota yethu esibizwa ngokuthi ambulance. But these things zonke, they complement each other. So isiphala senkosi then becomes broad. If it change, I say local activity, ngamakele kuphela. I say ngomumo. Because for through each part of course, we bought is guiding me. Where we are saying, umuntu yakwazi ukugayisa ngamakele akhe kumbe ngemali. What is the reason behind that, yes, guys? Because we have half of the population abangafuni ukontribute. So if style siyana, we then take responsibility yabantu bona labana, ifike yona into in. Isiphala senkosi and then amabele akhona ahlale khona nxathi okuyindlala abantu babakhona. So one of the cows esibhilise ngomsebenzi onalokho ziphume esigayweni esathenga isiphala senkosi. So if you ask me the question ukuthi is it working, I would say yes. Kulo munye umuntu wakwathi it all falls and rises with leadership. The lift that we get as leadership from abantu, not for our own consumption, but for their consumption. Ningathi mina, if leadership in our visionary, because I am a great believer ukuthi leadership is a visionary leader.
Hayi, sibonge kakhulu ke Nduna Dakamela, ungathinela kusasa Nduna, sibonge kakhulu ba. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sihlangana njalo ngosuku lwanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu kundana zonke esikhona. Asimbongeni simdumise uNkulunkulu. Namhlanje ke sizabuyela njalo elizwini letloneliyana esibuye salifunda ngesikhathi sisehlukana, elitholakala kuLuka chapter 24 verse lika 36. Abanye inxeka zange bezwe mbe babengekho. Kahle ngiphinde kufundeka kanje. Bayisakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi wabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. sigeza kuba emndeni ukuthi abantu abazama ukugcina ukuthula emzini yabo. Namhlanje mfuna esikhanye indawo esihlezi kuzo ezigodini beziqintini kanye lelizwe lakithi ukuthi kanibe uJesu kakhulumi kithi namhlanje nxa esithi ukuthula akube kithi. Ezigodini esihlala kuzo kakula kuthula yikufica abantu behlalisana izinkundla kumbe lokuthiwa ngamadali bezama ukuxakulula lokucazulula inkinga eziyabe zivelile. Ungabona abantu sebehudulelana enkantolo, emthethweni, enkundleni, kutsho ukuthi ukuthula thize sekuphambanisekile. Bakhona abanye abantu abavele ukuthula kabakufuni ezigodini lapho esihlala khona. Kambe umuntu nxa ehlezi phakathi kwesigaba aphuma uba libhoxongwane. Abanye siyazi ukuthi lezandla zabo zinde, bayantshontsha imfuyo yabanye abantu, bayalwa batshayane labanye abantu, abanye ngabagqekezayo. Singababona benjalo labo bantu, ayisikuthi uphongo wathutsha nje ukuthi enze leso senzo esingalunganga, kuyikuthi ngaphakathi kwakhe kalakho ukuthula. Ngumuntu nje ophehla ukungahlaliseki kwabantu. Isigaba ngesigaba silabo abantu abangafuni ukuthula, izidlakela ezikholisa ukubona abantu bethukile izikhathi zonke. Elizweni lakithi siyabazi bakhona abanye abangelanhloni abangafuni ukuthula, abafisa ukubana ngayizinto zihamba ngentando yabo bona bodwa. Kanti hayi, uNkulunkulu wadala lo lalowo amdalayo wamnika ukubana umuntu akhethe abone ngeso abona ngalo. Nampa abantu abanye ukuthula kabakufuni, kanti-ke bakhona abafisa ukuzihlalela ngokuthula kungaxatshwana kungelangxabano. UJesu uthi ukuthula makube kini. Ukakhethi ukuthi ngubani, kalandaba ukuthi ngubani lokuthi ibizo lakho linjani, kumbunjani, kumbuyini, uthi kakube lokuthula. Ikakhulu laba abaphethe abantu yibo okumele babonise ukuthula. Into eyayidabukise idanise yikuthi bonabo okukhandelwe kubo ubana yibo abaphethe abantu eziqintini, ezigodini, ngisho lakulo ilizwe. Yibo abaphehla ukuswelakala kokuthula. Nxa umuntu ezathatha ulutho alubanje alubanjisiweyo isizwe ubana alugcine, yena ayeluchaphaza, aluntshontshe, akhukhumale, anone yedwa, abanye abantu becaka ukusa kwamalanga, akulethi ukuthula khona lokhu. Asikunanzeleleni ukuthi abantu bakamlimi bafisa ukuthi bakhokhelwe bahlale kulokuthula. Asikhulekeni, sikhulekela ilizwe lake Jehova, sicela ukuthula. Labo abaphehla umsindo baxolelane lezidalwa zakho ezifuna ukuthula ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa. Wezemidlalo, iqembu leDynamos linqotshwe ngelebulawa Chiefs 3-2 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi impumela eminye imidlalo efanayo: Sisham 1, Simbabwe 1, Chicken Inn 0, Capes United 0. Kusenjalo, uNdumiso Vundla wayengumgadli weqembu leHighlanders uthi uthole nzima ngomkhuhlane wamehlo. Kubika uJoseph Njanji.
Uvundla obesaziwa ngegama lokusoma elithi Turo usele minyaka edlula elitshumi etholakale ukuba ulomkhuhlane wamehlo oweglaucoma.
Yeah, eyesight problem lay. It all started in early 2010. By then I was based in South Africa. When it really started, angunanzelelanga, but it was just one day nje phela ngathi semsebenzini. I realized ukuthi no, unganimboni what you call inkungu. But it was hot ukuthi imist ngeke ibe khona. So I asked some of the guys, what's happening, because unganimboni inkungu. Yabona, and they were telling you know, it's all clear skies. So you call up a war in a Konama alarm bells. No, something wrong. So that's when I started running around in Zamuti, Sike, it was in medical attention at Mbonama. I'm a specialist. I was diagnosed with
a cold. Uhlupho lwamehlo oludale ukuba chiye umsebenzi wokubalisa ayewenza khona le South Africa. Wagcina esebenza emahoteleni lasendaweni zokudlela kodwa lakho waphelelwa ngumsebenzi ngoba engasaboni kuhle. Ugcine ephenduka ekhaya lapho afike wahlinzwa elinye ilihlo okwalenza laba ngconywana.
What really happens is one eye, this right one, is totally blind. Then le eka left ukuthi ngayenze operation ngathola kwenze operation in 2010 lawa eye clinic. But lele there is e light ngoba ngendlela ele operator ngayo I can see ama movements images uthi like umuntu nqa engahamba nayo imbuntu ka already lo ngumuntu le yimota but ama details akho abe khona ukuthi nibe kwazi ukuthi okay i face kabani le no i color uqo kanjani ingabe le yimota imuvile but i color bani what kind of a car is it imodel yawo into akho ngani kwakunjalo nje ya ukuthi like ama images you can differentiate ukuthi ano lapana kunje but ama details akho nayo angasekho
really uvundla usephila ngokuthengisa izinto ezijineyo edolobheni lakobulawayo njalo uthi ulesifiso sokufuya inkukhu ukuze anakekele imuli yakhe.
It's something really enhlala ngiyifisa, you know, enhlala ngiyifisa ukuthi yazi nqa ungathola just one or two because at the moment ngiyathengisa town lomsika, you know, ngiyabefisa ukuba lama projects, you know, poultry projects lawe here and there just to keep me going njengomuntu olemuli and stuff. Izinto ngiyabe ngisikhangelele zona ezo ukuthi I know if you can get people who can reach out then bekwazi ukuthi bemphakamise. I'll be very grateful. My number is 0774-907-874. Yeah, lapho umuntu engakwazi ntinde khona kumbe nqa ngidinga ku 13 Avenue lo HTTP. Yeah, just near kule Moses laphana just opposite Moses. Yeah, iphetheni lokuzimlana. That's why entengisa khona lapha endlomsika wami khona. Ngikho ngiphila ngakho this.
Uvundla uzalelwe edolobheni leHwange ngo-1979 njalo ufunde eHumphrey Gibbs eMbakwe kanye lasePlumtree High. Uqale ukudlala ibhola ezikolo lezi njalo uqale ukudlalela iqembu la Highlanders ngo 1998 efunda esikolo sePlumtree High. Ube ingxenye yeqembu la Highlanders eliphakamise isicoco seligi kusizini ka 1998-99 kanye la ngo 2000 which ye udlala ngo 2001 esiya ekolijini liqeqetsha ababalisi ele Hillside College waze waphenduka ebholeni ngo 2003 esedlalela iqembu leHwange ngemva kokuthola indawo yokufundisa kulelo dolobho. Uthi ulesifiso esokubuyela efundisa njalo eminyakeni edluleyo wenze izifundo ezokufundisa abantwana abakhubazekileyo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sike sizwe ezomculo.
Yebo, salibonani lonke emhlabeni wonke jikelele njoba nse msakazo nomkhulu kangaka Studio 7 ye nguJayz Marabin lo. Ngethule umbiko omuhle kakhulu okuthi khona thina njengeband mina leband yami siya eHarare lapho siyabe sikhona siyathokozisa abalandeli bethu abaningi kakhulu abaseHarare abasithandayo njalo sipromota i-album yethu entsha le ethi Xola njalo ukuthi sihlangane labantu khona basazi kangcono lo msebenzi wethu bawazi kangcono engikwenza so ngakho ke asi amalungiselelo asezingeni eliphezulu kakhulu njengamanje iband si ready everything is ready, and lama venues ngali people are expecting us, and it's good that for abantu abaningi they inquire about us coming to Harare. So of which is Kangaroo ukuthi khona kube kuhle kakhulu ikakhulu kusukela mhla ka 28 sebe se Theatre in the Park suka lapha siye Ruwa siye Barroach lapha sebe sicha khona la kwezinye indawo nje kuyabe kumnandi kakhulu. Kulu kakhulu khona ukuthi senelesu tsefika Harare ku Capital City ngoba esikhathi esiningi abaculi abase Harare babuya ababuya ngapha eMathewereni lati sifunda ke siyebona khona ukuthi kathi khona kunjani eHarare. So ngakho ke siya khona, we are very excited, sijabule kakhulu njengeband, we are really ready for it. Sibanikeza umculo olohlonzi olomehluko futhi esingathi khona original ngesikhiwa esiyabanikeza khona. So yeah, so thina sidlala umculo esizenzela wona le band ongaka ukuthi khona abantu bakhangilele endaweni ukuthi khona kuzaba mnandi kakhulu. Ungabokhala wena yelele umdali wakho uzongobe thula siswe ungabokhala wena. Ngiyajabula ukuthi ngithole leli thuba kakhulu ukuthi ngikhulume labantu bonke nje emhlabeni wonke, ngibazisa ngomsebenzi engiwenzayo sile albhamu yethu. Njalo siyatholakala kubo-Facebook, siyatholakala kubo-Instagram, siyatholakala kuzo zonke indawo nje kubo-YouTube, abantu ababona imisebenzi kaJazz Marabini ayenzayo endaweni ezijeneyo. So ngiyalithanda lonke bantu. Awu, 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 kwazi kwamnandi ukuba semsakazweni omkhulu kangaka. Jazz Marabini one time.
JJZ uthi ke ungalahli themba. Siyabonga kakhulu ke JJ kolapho ke usiqhubela uhlelo lwethu lamhlanje. Singakavalelisi lapha sike sikhangele ebezikhokhela. Abakubandla eliphikisayo le Citizen Scholarship for Change baqhubekela phambili bedinga abazancintisa ukhetho oluzayo. Ibandla leZanu-PF elisanda kugqiba ukhetho lwama-primaries lithi selidinga amavoti kuZulu. Amapolisa adinga amehlo abomvu indoda ebulele kwesifazana kobulawayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisa ngumthembo sithemba uKeeps Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.